Vanhu vari kutsutsumwa, vanhu havasi kufara, vanhu vari kutiwa havana kuvhotera Mai Kupe, havana kuvhotera vanhu vanofambidzana naMai Kupe. Vanhu vari kutiwo vanoda Nelson Chamisa. Vanhu vakawanda vauya kuhofisi vachida kuti vapuwe mapepa ekuti vaende kuHigh Court kuti vanorwise gazeti yaitwa neZEC, Zimbabwe Electoral Commission. Asi chatatadza kuita ndechekuti tigamuchire zvichemo zvavo zvese, nekuti vanhu vengu vakawandisa. Unoziva mazuva ano kune COVID-19, coronavirus yakauya, saka mitemo inenge isingabvumi kuti tibatsire vanhu vakawanda, nokuti pakazosvika mapurisa nyaya ichona inozodini kunetsa. Saka ndingangoti ndo pamire vanhu muno muBulawayo. Havasi vanhu vekuBulawayo East sekutaura kwaita vamwe, ndingangoti vanhu vakazara madistrict ese.
Saka inini sebato reMDC Alliance muno muBulawayo muchaita sei nenyaya iyi?
Mangwana tinenge tichienda kumadistrict tine mapepa kuti tione kuti tinozvifambisa sei kuti zvichemo zvavo tizvitambire, uye tione kuti mapepa aendeswa kuHigh Court kuitira kuti nyaya irwiswe, sekuti hazvisizvo zvakaitwa musarudzo dza2018, hazvisizvo zvaidiwa nevanhu musarudzo dza2018.